Zviri kuitika zvekuti mahofu veterans vachitungamirirwa vane vanonzi vaJames Maphosa vari kumhanya growth prison achitese ine maplakadzi ari kutorusingazinga vachitobviswa pakuita variri wedi tingati kusa MP. Siku rakapera vakaita zveimwe demonstration yavanga vachimhanya vachingotiwo panga pauya mari dzavo dzabva kupolitbureau yezanupf vachiti vatorusingazisuspendwa 5 years. Saka meeting yekutanga demonstration yekutanga yanga iri yekutambira kuti politbureau matibatsira zvechokwadi vaporusingazinga vaende. Nhasi vari kuita demonstration asi pamaplakads avo vane zvakawanda vari kuao.
Zvimwe zvakanyorwa pamaplakadzi ipapa zvamuri kukwanisa kunge muchiona mungaverengera vateereri.
Tanga vari kuti vaporusingazi munhu asina kuvimbika asina kugondeka vanoti imbavha nekuti hanzi akaba mudhudhudhu wavatonlana mugore 1989 akanoviga pasi perikari mumajecha kwasave nambatu vati vaporusingazi avaremekedze mawar veterans vanotuka mawar veterans vachiti makapfeka masandasi. Number 3 vanoti vaporusingazi vanotora vanhu utungamiri hwavari kushata navo hunosanganisa hwavashupa nevanonzi vabusa ngavanye variyo kanzela muwhite 26 vanhu vagara vachiongo dzavo dzakafamunidzi vari atingatiri kuopposition. Saka vaporusingazi vari kushanda mubato ravo nevanhu veopposition vari kuita maslogans avari kutiwo pasi namaya mujuru pasi negama chokusaida kuti mawar veterans ava vanhu vari kutsigira chirongwa chagara chiri kungoitikawo munyika yose panyaya yekugadzirira kuenda musangano wekuenda kucongress kwavo.